ndi ni marvelous mshanganya huye ndi chiti hei no misoro ya na uzedu za nafi chipiri gunyana 26, 2017. Pasta Ivan Mawarire vomiswa pamberi pedare remagistrate nafi umovari kupomerwa zviripa mutemo mosva yekuda kufurira vanhu kuti vapandukire hurumende. Mitengo yezvinhu yoramba ichikwira panguva iyo vanhu vari kuita chipatapata chekunotenga zvinhu vachizvichengeta mudzimba dzavo, izvo mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanoti kushomeka kwezvinhu kwakakonzerwa nevamwe vanhu avo vati vachatorera matano mukati nemazuva maviri. Sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions rinoti zviri kuitika munyika zvekushomeka kwezvinhu zvinosanganisira mari nemafuta zvine chekuita nematongerwo enyika. NDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai inodoma muzvare Thokozani Kupe kuti vambofanotungamira bato iri panguva iyo vaTsvangirai vanenge vachizorora vari kumba zvichitevera kurwara kwavari kuita. Muchirongwa cheThe Connection paLivestock na8pm tiri kutarisa kusagadzikana kuri munyika zvichitevera kukwidzwa kwemitengo yezvinhu zvakaita semafuta ekubikisa nezvimwewo uye zvazvinoreva kune vechidiki. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am ne4930kHz pashortwave mazuva ose. Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona tiri kutarisa kushomeka kwezvinhu nekushomeka kwemari uye nekumiswa pamberi pedare kwaPastor Ivan Mawarire. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.